Mazuva anotarwa kuti munhu ange ari pa self quarantine kana pa compulsory quarantine achipinda munyika haana kumiswa kuti ndaakati asikakwanisi kuchinjwa nezvikonzero zvakawanda. Chikonzero chekutanga ndechekuti vamwe vanouya vaine ma certificate of fitness vachizikanwa kuti havana chirwere. Saka izvozvo zvinoita kuti mazuva emunhu agone kuonekwa kuti haafani kusvika 21 days kana oso akakwanisa kubva atestwa muno nema rapid test kits edu aya. Aya anotiratidza kuti munhu ane chirwere here kana kuti haana chirwere within 3 days. Saka izvo zvinogona kubatsira kuti mazuva edu ekuita quarantine munhu asaramba achiwedzerwa kusvika kuma 21, 14 or so agumire pa 7 days nokuti panguva iyo tete tatoona kare kuti munhu haana chirwere nokuda kwezvandataura zvakasiyana siyana zvandataura.
Mapato anopikisa vari kuti danho ramakatora sehurumende rekudzikisa mazuva anochengetedzwa munhu asati apinda munyika richaita kuti chirwere checovid-19 chinetse kurwisa. Munoti kudii nemashoko aya sehurumende?
Makatora sehurumende harisi kuzokonzera kuti chirwere chipararire nechikonzero chekuti tichiri pamaguidelines eWorld Health Organization ekuti we test, we trace, we isolate, we treat. Patients COVID-19. It also tracing inosanganisira vanhu vakasangana navo panguva yavanga vasati vaziva kuti vane chirwere checovid-19. Saka hatisi kuona paine njodzi pakudzikisa mazuva equarantine anepwa munhu kana achipinda munyika.
Mukutora danho rekudzikisa mazuva aya, makawanawo here divi reWorld Health Organization?
World Health Organization vari kukurudzira zvimwe chete zvatiri kutaura kuti we trace, we test, we treat, we isolate nokutsvaga kuti vanhu vakasangana nani nani. Saka iyoyo ndo procedure iri kushanda kose kose. Kune dzimwe nyika vanhu havasi kutomboitwa quarantine compulsorily. Vanhu vari kupuwa ma self quarantine woenda kumba kwake unogara mumba make kana even atova nechirwere chacho anogona kunge ari mubedroom make achipiwa chikafu nemhuri yake. Vana vake vari kune mamwe marooms. Chinorambidza ndechekuti aite interact ne the rest of the family, but some of the people in other countries are actually choosing kuti ndoda kugara kumba kwangu ndichitreatwa ndiri ikoko. Then kune dzimwe nyika kuna UK uko munhu anotozotorwa kuenda ku hospital kana ari kutadza kufema. Kana achiri kugona kufema, chirwere ichi chinogona kutorapika kana kupora munhu achiri kumba kwake. Saka hapana kunyanya kuomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya kuti tibve tati munhu ngaagare 21 days akavharirwa pasina symptom kana pasina njodzi yatiri kuona kuti iri agent.
Danho relockdown rakaitwa nehurumende riri kubatsira zvakadii mukurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus?
Shoko yekuti chirwere chinogona kuva chinonetsa kurwisa angangova maonerewo evamwe, asi semaonero edu takwanisa kurwisa chirwere ichi nelockdown yakadeclarewa naPresident ED Mnangagwa ye21 days vakawedzera zvakare ne14 days. Tiri kuona kuti madanho iwayo aita kuti tiite flattened curve yedu yemainfections. Tiri kuona kuti dei tisina kuita saizvozvo mainfections edu akura chaizvo. Saka senyika tiri kuona kuti tagona ende tiri kuramba tichigona chirwere ichi hachizofa chakaita mukurumbira zvakanyanya munyika muno.